Ndakangogunanepe yamatsako chichinji zvavakate yanzira dzangu ndovapenzera vafe hakamukagamu.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Chichinji zvavakate ndovapenzera vafe hakamukagamu. Ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu.
Usakande mapfumo pasi mwana maipa bonopa unofa ndati Satan unenge watomupa chansi pore pore famba famba usagare pasi chakandirova chando ndisina bachi namo yakandifara kundiita bhati takadzigezesa dzakasiyana vati kumaporofita tichitsvaga laki imagine takabuda nepaburi retsono nevhora takuseta harichazere bhondo hanzi wopoterera kuti ukwidze gomo
ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu
vazhinji vakandipureya vakadhama wangu kunza kuna piso ndoswera pamba zvangu ndaiva pasi pasi so zvakuvakatyamadza kuti ndasvika sei padenga jesu ndiye pamba ndozama uchengetedza rugare nehama dzangu ruvengo runofambidzana nekama wangu handitodewo drama wangu asi zvarufirisa mashoes muchaona ihombe shangu vakanditadza panyama nawo vakurwisa muspirit pafoni vakazvona I just block and I delete ndotaura seanimofirit deep down vanoziva ndakasarudzwa nedenga
rejasandagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu ndakagogunda nepureya hama dzangu zvizhinji zvavakate yamzira dzangu ndovapedzera pafe hagamugagamu vanga sina ke pandasina shangu ndakagogunda.